Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo hari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU-PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF ari kugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haarine asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mabudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurima, hatisi kuzozvitendedza izvozvo. Gore rino tine badza asi tine kubira kuitira kuti kana gudo rau yatori zvirunda tiri dzoke nemisapa. Ndozvatiri kugadzira pari zvino.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemuMidlands neMatebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinoda kuvatanidza nyika, tinoda kufura maronda akafura. Must unite the country, but we must be open, we must be truthful, so that we bring the country.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati akumatare tichandoona. Vachamisa chavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu kuti ngavasimuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera Advocate Nelson Chamisa for President. Onovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kume naPresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa muZimbabwe.
Mashoko aamai moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
Maonero atiri kuita vachamisa vano tarisika kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka sezva munongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu eMatebeleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuHarare ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo ndini Tobias Mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vamwe vaongorori ava hafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere vaMnangagwa vanoti Zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kuEU vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi muguziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermine process yedu zvekare yemaelections maelections aya tikusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achi encompass aka kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira kuva achiita kuobserva and kana vaobservawo vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepa nhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti vadedze vataure nao and vaise gwara ravo kauti zvavano vachiexpecta from them. But mamiro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuAmerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vari kuuyawo vachingoongorora zvavari kuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dzirimwe bato reisingadi kuti uona vanhu vakadai sevo vachipinda mumaelections edu kana tiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe. Sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserve maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Ian Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano ati siyanei nekare. Vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath vana Jeff Nyarota nevamwe, munowirirana here nemuonewe?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei. Tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chekudya vachishaya chekuchengetesa mhuri dzavo. Izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei. Saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda. Aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo. Tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa chokomhomi nezvimwe zvakadaro. Tikuonawo zvakare kudzikira kweunanji mukufambiswa kwemashoko. Saka tikatarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath
mabati wa ikuwa basa nana Jofina Rota na Trevor Mnube Nevame kumashuro tunona utuja ita msiyami.
Asika hurumende irikuti irikuedza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatori venhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika 10 pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika 100 vanonzi vakafa, asi uwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiku Project Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana-siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita tinoita tinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti macleanup campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana polling station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vange vari kufarira zvingaite nezvirongwa zvakadai because vekiyenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezve my elections. Saka vakawanda vakanyanya kunyanya kumaruwa vainge vasitorina information yezve kuti kune my elections musi wa 23 August. Saka vakawanda vainge vachifara zvikuru nema programs vainge tichiita se Project Vote. Vainge vachitambira zvikaita nemaoko maviri. Kuzi vakawanda vava kuziva nawo kuti musi wa 23 August vari kunovota.
Imi mune bato ramunoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatora vari?
Isusu hatina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachirungu tinoti we are non-partisan, we are non-political. Hatina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Whether vari kuMDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kodzo riri ndirokuudzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemy elections, vange vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizvira kuti vatungamiriri in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved mumadecision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu, vanhu vakawanda vati netei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kwozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma shoma. Asi vechidiki vakawanda, isu seProject Vote saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August. Vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai Muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari Muzvare Fallon Dunga, vanoshanda nesangano reProject Vote 263. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru, mukoma, unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva nekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane parinotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa pamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mubvunzo kuti ko sei tichita zvatinoita zvakabvobva nokupi. Hapana nepfungwa idzodzo, asi tinetitsvaga kuti titi itsika dzemadzibaba edu. Zvino chinoonetsa ndechokuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika, asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa. Madzibaba edu akafa, Bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva, neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo. Uye kunonzi munhu wakafa agoni kurumbidza Mwari. Nanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine ichinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori, hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza Mwari. Saka kunzwisisa kuti Mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako. Hanzi vakafa havarumbi goni kurumbidza Mwari, hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo. Ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo, kana zvokuti kuzomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu, idai vabereki vachiri vapenyu, idai hama dzichadika. Imi makamboona kuti tinonopfuga mazveshuwa tichinamata, uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndourayiwa nehama, siyana naye, muroi ihama. Tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro. Ende chiri chokwadi, tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika, munoda kunyebera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo. Ndotsika yakaita sei iyoyo? Hazvigumi ipapo. Dzimbo dzatinenge tichinyatso kuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa, toenda mukanoverenga vanyori ngatasana Chigwedere nevamwe vanongobudisa indusha kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzi. Vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu. Ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe. Saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu. Zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu, toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe, inoroora vakadzi vanonzi mbonga, mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu, mondoro dzichidaro, madzishe kana achigadzwa achipinga pasi, chingodzi chivanhu chivanhu. Motarudza kuti aiwa, mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechi zvese zvichiitirwa mvura, kupfugamira vamwari vomvura. Zvino Mwari une dambudziko nazvo izvozvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari. Hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvinhu zvisina umwari. Mwari ndi Mwari, haana kufanana nesu. Kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu, ndo maitiro edu, kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara, ndo magumo enyaya yacho. Tsika dzamadzibaba edu, tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona. Kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanze kudza baba namai kutozvinotaurwa nebhaibheri.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 1 Manica Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKims Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocho. Abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lokhe jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu besasa ukukhathwa before elections. So kuthi after that kuba umuntu ngakho continue ngamapolitics akhe, abantu bazaqhashwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukaMoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Chamisa wethule amazwi la namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leSizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. UChamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
UChamisa uthe kulobandlululo olumangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatsholutho kohulumende lakumakhampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matebele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uzakwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matebele land. This young leader is going to move Matebele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo ozakwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele sithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasoja athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, inoeliweli in barracks, amasoja yethu athi hayi umdala ngena mvana. Angazi ukuthi khonapho ndobulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawaba kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakayo nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandla le-TPC laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhasha ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiefu namhla beliqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba liza kwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamabhungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi intambo yesabelo semathelen north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhla ka-23 Ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli mabraza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kukhathwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangali kula bantwana abaningi abakhathiweyo kuma-mine ematinotilesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayikhathwa abantwana abaningi but kathesi kula more than 10 or 8 new companies asezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi and la ma-investors njengobana imantla kapresident ukuthi we are open for business kulama-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kuthi ukuthi after that uba umnankakhe continue ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoyo uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala leparlamente bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto eziningi abantu bethenga ama-groceries out of the country but kathesa ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphosha lezingokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-TPC lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yesitudio 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
uzulu uzagetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana nonhlanhla mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee
ungabona Nelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotisa amapolisa liwavotisa ama-polling agency ethengeko
wakabona ulogen uyabona kwakuwilliam gay kumbe kuwifin gay owakhuthi ibhora emi-right esente emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho kuzayenzwa kubaba uChamisa bamlotsha abantu boni
hayi uChamisa akwenza ukuthi akute egolithi uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasayenzile ukuthi bahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohla uChamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sisabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
mina kuyangethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela mamlotha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sehlele longabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angabale state power sizathola nzima ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest you are ready to sikhona upithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senze njani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthi ngoba ngupresident hayi lapho lam izauthi hayi ngisem bona sibhatalayo siyamisa bantu yafanana
ukuzamvotela golide
wetam
When a Tembu Uting Emva, Waba Uchamisu Mamlo Chuko na vote upin le politi, unye sabi, nicho na bandu wapako veleba vota betin lukutu Mamlo Chuko.
Ah, le, 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 ikani pasi kena ma pre, ikwa pa se seme kile, ikani geni ni sanda le,
le, le, ndala vele hati, vele se zate ni kuluma anje koliti, se zate ni ngeenu le, fali se nzima, ageli chinche ni gesibono kutucha, kuspate, Len, O Mamlocho, now of us Patelen, guess one who sugar sugar name. Even if we see a pinnacle, I will call up Yamamatreku, who call up a bandaman which by a good wimpy. This is a war and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future.
Mm. We are the fragile side and the other good children with this story. I'm sure by the time we cut around the throne of the hotel, we eat Nanga Corridors and the one word.
Oh, Mamma, I'm Vugala Palele Conacoret, I'm in Yao. Oh, Maswanka, I don't know that was son. Saying you hotel, we eat you, Unquelette, Unquelette, who cut us, Zilola, Esca, Kukraund, Locasimfuna, Catesi Tambola, Caselifuna, sitting more than Jangamul. You cannot tell me anything that is beside that. Who didn't call Kuruma or
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le ZANU PF Central Committee. Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe abafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lechumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uza kwadelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Patisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba waveza lesi sizwe esithi maNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kuyisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngiphathiswana kuye kungeyena-ke lamphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwabavalekela nake banazelela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha kwabanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhumbuza abantu ivunulo yabo ngolimi lwabo, ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuselezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisiye abanye sebesithi bayakhona kubaphe inshukuzi kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo ama akhona yiso isidu yiso iNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqheza lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Patisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko
senziwe mandla
ngelobaba mkhulu babelobola.
Womanje, sikesizwe ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 ufundeka kanje verse 1 wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe uhlaba umphathi zihlobo zinkosi ezithandekileyo indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo abazimisele ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithile. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwa ngedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana esikolo athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi u2 lo2 kunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 lo2 kuyaphumana. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayikubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo lendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathina kusasa. Kweza ba just xoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngole Botswana mina into engayigqukuzela ngokhetho selufikile oyingasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yithe kumele sisume ngobuningi siphakameni ngobuningi bafowethu kubhuti wami labo sisi siyevota ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo asikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngiyalincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo unguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sizowenza umahluko. Ngiyabonga thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethelezi ndawo yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu leLenders linqobele iBlack Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela icho ukuba iqembu leLenders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBoso lile miklomelo engamachumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elichumi lathuba mune munye ukuthi elihleze endaweni yesibili elengeze iPlatinum Stars lona lile miklomelo engamachumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngelemanika Diamonds ngaseKipo. Iqembu leSheshamu lichawe nge-2 kanyanga leDynamos ngase atha ukuthi iqembu lewangi linqobele iyada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanyaya emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanyaya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi uwadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukelela, ngiyabukela khona abafana lapho endihlala khona i-East Rovers lapho. Labe mvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amanga mabi labe qamba amanga, hayi ibhora guys ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emchede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqala sandlala unumber 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisikuthi vele ngangihlanga ngenxele, hayi kwaswela kahle umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo ngagcina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi abagcina ngithintshwa ngingena futhi ngangena ku-10 lowo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba ngiyakhumbula wenilanga kusasele iBrayo Kellys ngadlala sawina kodwa mna ngisegedini
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze bandithathe babe ndilanda emsebenzini ithi nxa nisemsebenzini zabona bona be-Saints bona be-Highlanders phandle futhi ngangisebenze eredator ngithini babe ndilanda khona ngale owaye ndithatha kuqala ngosegedini ahla ngihluthu namfake emoteni ahambelami kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashonaland United kodwa bad part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hhayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Saints ichoro ngase ngithathwa ngusayilas Ndlovu ngangena kwahailenda hhayi ngaqhuba sibili kwahailenda sidlala la bafowethu laba sebasithiyayo ogeritaka sesilabomajuda wayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
sike sizwe ezomculo
Mina funo bongumam mina
ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimandi izananzela ukuthi ngeke ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakobulawayo uCalvin Hliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020 Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanyaka obulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfo kanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzele yena umculo azange akasebenzele umuntu So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke wawaphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke wawaphefoma e-UK ke wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngu-1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Has a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hhayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbi nomhlaba
efadange mncane mkhanyeleli ingane yami ngezeleli imali yami cause I just wanna make a couple of billions
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
If you tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people keep dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, again, for on demand, is not a good deal to the long time. What is kind of a silazo? Umnumzana Nelson Chamisa Uti, abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli. Kothi badlaleza noPPL ithi abanengi bafisa ukuvotela umnumzana Emerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngomthembo sithemba uGibbs Dube ngilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.